zviri pachena kuti zvoratidza kuti mari yacho inoshandiswa kutenga, nekuti mukati mazarura kuti vanhu vatenge, hazvirevi kuti mari yacho inodiwa kuti mutenge nayo yekunze kwenyika iripo. Saka sekuzova kwenyu, nguva ino inguva inodiwa zvinhu zvakanyanyisisa, nokuti ndiyo nguva yekrisimusi nenew year. Saka kune vanhu vakawanda vanenge vachibvawo dzimwe nyika, nemuno macho muZimbabwe vanhu vanenge vachifara vachidya. Saka naizvozvo ipiki demand, parange paine dhimandi, vanhu vachitenga zvinhu zvakanyanya zvepamusoro, mhando yepamusoro, zvochireva kuti wezvitoro vanga vachida kuti vange vatenge zvinhu zvavo zvinge zvirimo mumazvitoro imomo. Saka vanhu vanga vachimhanyidzana kutsvaga mari yokunze kwenyika yacho isipo. Saka ndozvinoreva kuti mitengo iri kukwira zvichiratidza kuti kuri kutengwa mari iyi, mari iyi iri kutokwira mitengo, iri kutodhura. Saka naizvozvo zvinhu zvinotengwa nemari yokunze kwenyika izvozvo zvinobva zvadhurawo naizvozvo.
Pane chinga chinje here gore rino?
Gore rino rakati ome, raita manyama amire nerongo. Nokuti sokuzova kwenyu, takatoudzwa kunzi tingango daro tine nzara, mvura ishoma. Tiri muna December asi mvura haizi kunaya. Saka naizvozvo zvinotoreva kuti mvura ikasanaya, izvo zvirimwa zvichibatsira chaizvo kuunza mari, zvichiunza mari inosvika 30% yemari inoshandiswa munyika. Zvinochireva kuti zvinhu zvinge zvatiomesesei. Zvakare hurumende zvikwereti zvayo, budget deficit yanga yasumuka chose kupfuura $9.5 billion. Saka naizvozvo inofanira kunge ichigadzirwa mari, inofanira kutowanikwa iyoyo yokunzi ivhare gomba iroro. Zvouya zvakare kuti hurumende yakavimbisa Ministry of Finance kuti vachatanga kubhadhara mari dzokunze zvikwereti, maarias anokwana $2.4 billion kuWorld Bank neAfrica Development Bank European Investment Bank. Saka zvichireva izvo kuti pachave nekusungwa kwemabhande zvakataurwa naMinister of Finance, kuti vari kutarisa kuti vanhu vachange vachisunga mabhande. Saka saizvozvo zvinoreva kuti tiri panguva yakaoma, nguva yekusunga mabhande yakanzi naMinister of Finance iAusterity.